This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 2, 2014. Makateerera kuStudio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichitiye zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe icherechedza zuva reWorld Press Freedom, vamwe vachiti zvinhu zvava nani pakumbunyikidzwa munyaya dzekuburitswa kwenhau nemashoko. Utungamiri weMDCT muBulawayo woziya nyaya yekumbomiswa basa kwasachigaro wedunhu iri vaGordon Moyo. Gavhuna mutsva weBhanga Guru renyika wotanga basa rake, asi asingaisi ruoko rwake pamari sezvinodiwa nemutemo sezvo nyika isiri kushandisa mari yayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Pasiro semangwana richange richicherechedza zuva rekushanda zvakanaka kwevatori venhau reInternational Press Freedom Day. Sangano rinokurudzira kodzero dzevashandi muAmerica reFreedom Forum rinoti kusununguka kwekuburitsa nhau kuri kudzikira zvikuru pasiro semakore gumi apfuura. Mugwaro repagore rakaburitswa nezuro, Freedom Forum inoti nyika nenzvimbo dzanga dzichiratidza kubudirira mukuchengetedza kodzero dzekutorwa nekuburitswa kwenhau dzadzikira zvikuru. Sangano iri, iro rine muzinda waro muWashington DC, rinoti North Korea ndiyo nyika ine udzvanyiriro hwakanyanya kubva munyika zana nemakumi mapfumbamwe nenomwe dzakaongororwa nesangano iri. Mukuru wechirongwa chezvenhau kuFreedom House, amai Karen Kaleka, vaudza VOA kuti muna 2013, munhu mumwe chete pavanhu vatanhatu pasi rose aive nemukana wekuwana nhau dzisina kukanganiswa. Amai Kaleka vanotiwo kumbunyikidzwa kwemashoko paine chinangwa chekukurudzira zvimwe zvinhu kuri kuitika zvikuru. Vatiwo vanhu vari kunyora zvinyorwa zvavo vari kumbunyikidzwawo pachishandiswa mitemo. Gwaro reFreedom Forum rinoisa Syria panyika dziri pasi pasi mukuremekedza kuburitswa kwenhau. Asi imwe nhengo yekomishen inoona nezvekunyoreswa kwevatori venhau pamwe nemasangano yenhau yeZimbabwe Media Commission vaMatthew Takaona vanoti muZimbabwe mave neshanduko inooneka pamamiriro ezvinhu munyaya dzenhau pachienzaniswa nemakore mana adarika. Vatakaona vataura mashoko aya apo Zimbabwe iri kugadzirirawo kubatana nedzimwe nyika pasuro semangwana mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom. Maonero avatakaona aya anowiriranawo nesangano reFreedom House, iro raburitsa gwaro rinoratidza kuti pane shanduko muZimbabwe kunyange hazvo pachine mitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act, AIPA, nePublic Order and Security Act, POSA, iri kunzi inofanirwa kuwandudzwa kuti ifambidzane nebumbiro remitemo idzva. Svondo rino mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaSuperman Ndwanzira vakazivisa kuti kuwandudzwa kwemitemo ine chekuita nezvenhau kunoda nguva yakati kuti sezvo paine zvakawanda zvinoda kutanga zvaitwa. Asi hurumende yakatotangawo kutora matanho ekuratidza kuwandudzwa uku kuburikidza nekuumbwa kwekomiti yeInformation and Media Panel of Inquiry kana kuti IMPI, iyo iri kunzwa pfungwa dzevanhu pamafambisirwo enhau munyika. Ngatinzwe hurukuru yataita navatakaona pamusoro pezuva rekusununguka kwevanoita zvenhau.
Kana tikatarisa iko zvino nemakore mashoma apfuura tona kuti zvinenge zviri nani chose pakuti mukatarisa pakutorwa kwenhau. Taane mapepa nhau anokwanisa kuita mashanu anobuda zuva nezuva. Tikatarisa makore apfuura kubva pana 2010 zvichidzira kumashure. Kana tichitaura pamusoro penational paper taiva nerimwe roga raitora nhau zuva nezuva. Saka tikatarisa ipapa tinoti zvinenge zvavanani. Asi kana toenda kunyaya dzematerevhizheni tinoaso kuti zvinhu hazvisati zvasvika paakanaka. Pakuti tine one television station yeZimbabwe Broadcasting Corporation ichiriko. Apa hazvina kumira zvakanaka panda kugadziriswa. Then toenda kumaradio stations tinoona kuti ava 5 maradio stations ariko. Asi chimwe chinoda kuti gadziriswe ndechekuti hatifani kuwana nyika ichiita munhu wani anokwanisa kuti ave ane radio station, oita newspaper, oita television, inonzi pachirungu cross ownership. Kana munhu achinge apuwa radio station ngaachiriga kuva nepepa nhau. Pepa rine simba zvamuchose. Saka kuti upe masimba akadaro kumunhu wani hazvina kunyatsomira zvakanaka. Izvozvo zvofanira kuti zvisakurudzirwa kuti zvisaiti kana kuti zvinopa vamwe vanhu simba rakanyanyisa rokuti vape vanhu kodzero dzokutaura kana kusataura.
Totarisawo mitemo iri kubata munyika kuvatori venhau kana vanofambisa nhau. Munoti tichicherechedzawo zuva iri.
Zvakataurwa kare kuti uye zvagara zvichingotaurwa kuti pane imwe mitemo inoda kugadzirwa. Mitemo payakaiswa iyi ndofunga paa pane makakatona panyaya dzematongerwo enyika kuna 2002. Iri mitemo yaiiswa ichinzi igadzise mamiriro anga akaita zvematongerwo enyika nguva idzo. Haisi mitemo inofanirwa kuramba ichinge iripo kana zvino dambudziko iroro richinge rapfuura. Saka tinoona hedu kuti kune Ministry of Information yakaita inonzi IMPI iri kufamba ichibvunza vanhu nezvavanoda kuti vazvione zvichiitwa mutemo. Totarisira kuti zvinhu zviri kutaurwa navanhu izvi zvichatorwa zvoongororwa zvakanaka zvoiswawo pakushandira mitemo kuti ive mitemo inoita kuti vanhu vasenze zvakanaka.
Vatori venhau tinoonawo vachiri kuitawo dzimwe nguva dzavanenge vachimbobvunzurudzwa nemapurisa kunganzi nevamwe vanenge vachishungurudzwa. Imiwo muri kuzvionawo sei munguva ino?
Hongu, mapurisa ane basa ravo. Vanotapa nhau vane basa ravo. Divi rimwe kana kuti divi rimwe racho harifani kusvika pakushungurudzwa kuti vamwe havasakwanisa kuita basa ravo. Kusungwa kunoitwa majournalist kunonyanya kushungurudzwa kazhinji kana taona kuti kushungurudzwa uku kunenge kunenge kutumwa mukati. Dziripo nguva dzatinoona zvakada kumirira saizvozvo. Pakadaro zvinhu zvatinokurudzira zvamuchose kuti dei paita kuti zviregerewe kuti majournalist vanongosungwa sungwa netumwe tinyaya tisina nebasa resozoona kwapera mazuva maviri matatu yonzi nyaya yapera.
Vanga vari nhengo yeZimbabwe Media Commission vaMatthew Takaona vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Utungamiri weMDC team guta reUlawayo mangwana uchabuda nechisungo chekumbomisa basa sachigaro webato iri muUlawayo vaGordon Moyo pamusoro pemhosva yavari kupomerwa yekuti vari kutsigira chikwata chiri kutungamirwa navatenda ebiti icho chinopokana neutungamiri hwavaMorgan Tsvangirai. VaMoyo vari pazororo pari zvino. Asi dunhu diki remakokova ravari kumirira mudare reparamende rakaita musangano nemusi wechitatu rikabvumirana kuti harichadi kumirirwa navaMoyo uye rikati rinoda kuti vadzingwe mubato. Hatina kukwanisa kutaura navaMoyo nezvenyaya iyi nekuti nhare yavo yanga isingapinde. Kudzingwa kwavaMoyo nevatsigiri veMDCT kumakokova kunouya apo paine kudzipana pauro mubato iri chikwata chavatsvangirai chichirwisana nechikwata chavabiti. Murongi wemisangano mubato reMDC muBulawayo vaAlbert Mhlanga vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vaMoyo vachambomiswa kuita sachigaro webato mangwana kusvikira vapuwa mukana wekupa divi ravo kuNational Council.
District yemakukova yakagara neWednesday vakagara vakavhumirana kuti zvemember weParliament wavo baba vaGordon Moyo havachadi kuti avamirire muParliament. Vari kurekomenda kuprovinsi yekuUlawayo kuti havachadi. Vakatsanungura zvekuti even isu tikavaregerera vaMoyo vachiva member weParliament kuti vabude mukonstituensi yemakokova vangabudana zvakaipa chaizvo. Saka vaMoyo vane problem yekuti even mamembers ekuprovinsi yekuUlawayo ari chairman ikoko kuUlawayo vagara last month nevo varekomenda kuti vaMoyo ngavasuspendwe. Saka tagara tazvironga zvekuti tiite council council yekuti tisanangure izvozvo mangwana natino kuti rikutanga izvozvo council yetu tina honorable Reggie Moyo tiri kuannounsa kuti akafaya iye Moyo na Samuel Sitee Pangomo na Temba Nyati noumwe councillor wetu wekukadribab anonzi Colette Ndlovu vakazifaya mupati nekufoma pati yavo unoziva new constitution yetu yezimbabwe iri kuti kana wakasarudzwa nevanhu ukafunga kuinda kumwe pati unosiya chigaro ichocho wakaswana uchisevenzisa pati yakakupinza either kukansili kana kuparlamendi sezvazviri vana baba Sitepa vakatofoma pati yavo inonzi MDC team vati kususpendwa kwababa Moyo vekuprovinci nekuvakokova vakati izini kunational vakamuregerera Moyo but kuti apinde muofisi yeMDC hai apinde
vaAlbert Mhlanga ndiwo murongi wemisangano yeMDC team Bulawayo vanga vasharo vari parunare natungamiri Nkomo weStudio 7.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemuimbi ane mukurumbira zvikuru munyika vaOliver Tuku Mutukudzi. Tinokutambirai nemufaro pachirongwa chedu vaMutukudzi.
Vateereri musa kangana kuteerera Studio 7 nemusi wesvondo pachirongwa chedu chezvinotarisa chatinotarisa zvinosangana nevechidiki apo Blessing Zulu weStudio 7 achakupai hurukuro yaakaita navaOliver Mutukudzi pamusoro pevana vadiki. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose. Bambu rakaputika motokari muNigeria rakauraya vanhu gumi nevasere panzvimbo inokwirwa mabhazi kunze kweguta guru reAbuja. Mapurisa anoti vanhu vakawanda vakakuvarawo nezuro. Zvinonzi izvi zvakaitika pedyo nenzvimbo yakabhombwa musi wa14 kubvumbi vanhu makumi manomwe nevashanu vakafa. Chikwata cheBoko Haram chinoti ndicho chakaurayisa vanhu muna kubvumbi asi chiitiko chanezuro hachina anoziva kuti chakakonzereswa nani. Vakuru vakuru muLibya vanoti vanofungidzirwa kuti chikwata chevarwisi vechiIslam varwisa muzinda wemauto kumabvazuva kweBenghazi, mauto mashanu akafa pamwe nemupurisa mumwe chete. Masangano enhau yehurumende muSyria anoti mabhambu maviri anga ari mudzimotokari aputika mudunhu reHama au akauraya vanhu gumi nevasere kusanganisira vana gumi nemumwe. Television inoti vanhu makumi mashanu vakuwara mukurwiswa uku uko kwaitika maguta eJibrin neMayari.
Teererai Studio 7 pafoni. Kana muri muSouth Africa ridzai panamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465.
mukuru mutsva webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vajoine mangudya vatanga basa ravo veruzhinji vemabhizimusi nevemabhanga vachitarisira kuti vamangudya vachavandudza mashandiro emabhanga pamwe nekutsanumutsiridza zvinhu munyika. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi nekushandiswa kwemari dzinoti vamangudya vane mutoro wakaoma uye vanotofanira kusunga dzisimbe pabasa ravo idzva. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaJohn Masimba Manyanya avakashanda sachief economist mubazi rezvemari makore anodarika makumi maviri apfuura uye vachizivana navamangudya vanoti vamangudya semunhu anogona basa rake vanotyira kuti vachavhiringidzwa nevezvematongerwo enyika.
Semukurumukuru wereserve bank of Zimbabwe vari pandingati pamwoyo peekonomy nokuti ndo vanomanage economy really is about money. Ndezvinyaya dzesenzeswa kuchaitwa mari kwaichaendeswa nekumanaja mainterest rates kumanaja mainflows Ivo vamangudya vasvika panguva yekuti tiri kuedza kutsvaga nzira yekuti nyika ingakwanise kubuda sei muzvinhu zvatiri kuona zvichidzorera zvinhu zvakawanda shure. Ipapo vari kutarisana zvakare nemapoliticians. Mapoliticians angachiedza kuedza kurwisa kutungamira ikonomi yenyika. Asi kuti ifambe zvakanaka, ikonomi yenyika ingatungamirwe nemapoliticians noti harisi basa ravo. Tinoda maprofessionals akafanana naJohn Mangudya.
Vamanyanya vanoti vamangudya vanofanira kupiwa mukana wekuita basa ravo vakasununguka. Asi vanoti dambudziko guru ravachatarisana naro nderekutsvaga mari yekushandisa muchirongwa chehurumende cheZimbabwe Agenda for Sustainable Social Economic Transformation kana kuti Zima Asset.
Ipapo ndopandoona vachisangana nedambudziko guru nokuti Zima Asset zvechokwadi mapoliticians aungana mukati meZima Asset ende vanoda kuipa senational program. Asi iye semunhu achangopindawo zvake haana maaffiliations akanyanya kupolitics semaonero andinoita. Munhu anoda kuramba akari professional, hondo yacho iyoyo inogona kumukurira akashaya support.
Asi sachigaro vesangano rinoongororwa nezvekugadziriswa kwezvikwereti zvenyika reZimcord vaJoy Mabhenge vanoti kupindira kwevezvematongerwo enyika mumashandiro ebhanga guru hakufaniri kukashamadza nekuti mukuru webhanga iri anodomwa nemutungamiriri wenyika.
Vamangunjika vakatsvetwa pachigaro chinava Mugabe. Vamangunjika kuti vatoiswa pachigaro ichi vakaongororwa sure kwavo pavari nemberi kwavari kuenda vakaonekwa kuti ndivo vanokodzera kuvapo ipapo kwete nekuda kwenjikere dzavo asi kuti vanogona kuita svimbo yamudhara, vanogona kuita ivo mboma inenge ichisevenzeswa nezanu PF kana neavo vanotonga kuti vange vachiita zvavanoda. Saka ndoona sekuti nyangwe vamangudya vakaita njikere dzakapinda sei ndine urombo maitikiro anoita kubhanga guru renyika takazviona zvichiitika nguva yavagona. Handifungi kuti vangazogona kuzenge vanzi vamera nyanga dzokuti vachagona kuti vaite kuti zvinenge zvichidiwa nehurumende kana kuti neavo vakavatsveta ipapo zvinge zvisingaitiki.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabor and Economic Development Institute vaProsper Chitambara vanotiwo hazvigoni kuti vamangudya vashande pasina zvematongerwo enyika nekuti mamiriro akaita zvinhu munyika anopa mukana mukuru kune vezvematongerwo enyika kuti vapindire mumashandiro eRBZ.
Reserve Bank gavana muAfrica muno mwana wapindwa nemapresident saka zvinoreva kuti anenge atori accountable kune munhu akamapoenda. Makatarisa dzimwe nyika hongu president anonominata but anofanira kuzenge achiconfirmwa nemaparliament wachimuvheta wachiona kuti akakodzera here but sandizvo zvinoitika muAfrica saka there's always my issues ekuti anenge asiri independent.
Vamabhenge vanotiwo chimwe chinoita kuti basa ravamangudya riome inyaya yekuti nyika haina mari yayo nekudaro RBZ haina nzira dzekuongorora kudhindwa nekufambiswa kwemari dzedzimwe nyika dziri kushandiswa munyika.
Kunyange vangava nembiri yekugona basa sei vamangudya ava vari kupinda apo ZANU PF yakutonga iri yoga. Tinoziva maitiro ezanu PF nekuti vanotora bhanga guru renyika sehomwe yavo.
Vachitambara vanotiwo havana zvizhinji zvavanotarisira kubva kuna vamangudya vachiti matambudziko akatarisana nenyika akatiomera kana vachina masa pachavo. Vakasanobata chinzvimbo chemutungamiri wesangano revanoita mumabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations amai Lucia Masekesa vatiwo vanotarisira vamangudya kuti vavandudze mashandiro emabhanga kuitira kuti nhengo dzavo dzikwanise kuwana mari yekushandisa dzisingabhadhariswi mitero yakakurisisa.
Somumiriri wevashandi vemibati yamaoko inonzi Zichia, ndinotarisira kuti kana vamangudya vakafamba zvakanaka tinofungidzira kuti kuda upfumi hwenyika hunogona kusimudzirika. Asi vakafamba netsoka dzakafamba navagono tinoita bad choice.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi ichishanda yakazvimirira vairimai mukwishu vanoti nyaya yekudzika mitengo yemari chanetsa banga guru sezvo nyika isiri kushandisa mari yayo. Mumwe mugari wemuHarare muzvare Maria Masango vanotiwo chishuo chavo ndechekuti Zimbabwe irambe ichishandisa mari yekunze uye vakarasikirwa nemari dzavo muna 2009 varipwe.
Vanhu vane mari dzakatsakatika mumabhanga vamwe vachotatokanganwa kuti dzaive mari. Isusu taitarisira kuti panguva yakangoitika izvozvi mari yedu ingadai yakangobviswa muZimbabwe, muZimbabwe dollar ichiswa mucurrency yatikanga takushandisa either rand kana kuti US dollar racho munhu akangopiwa mari dza. Nokuti pari zvino chokwadi hanzvadzi nyaya yapo ndeyekuti even munhu akanga akangwara kusvika papa mumwe akatokangana nezvakana kusatoziva kuti mari yangu yambove mari.
Hurumende yakatozivisa kuti ichabhadhara zvikwereti zvese zveRBZ sezvo yari kutora matanho ekuti bhanga iri richitanga kuita basa raro nemazvo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinotarisirawo kuti vamangudla avo vanova gavhuna wekutanga asingaisi ruoko rwake pamari sezvo Zimbabwe isiri kushandisa mari yayo vachashandisa unyanzvi hwavo mukuita nhaurirano dzekuti Zimbabwe iregererwe pazvikwereti zvayo pamwe nekukwezva vekunze kuzotanga mabhizimisi munyika. Ko Zimbabwe ichadzokera here kumanyakare apo mari yemunyika yaidadisa iine uremu hunodarika dhora rekuAmerica? Vakawanda vakaita savachitambara navamanyanya vanoti mirau yemari ichabuda muhofisi yepanhamba 8 Samora Mashero muHarare ndiyo inogona kugadzirisa kana kusagadzirisa dambudziko rakatarisana nenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nemugovera ndine hurukuro yakadzama nemuimbi Tariro negitare muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Musakanganwe hurukuro iyi nemugovera pano pa Studio 7 nefenyuro yenyu imi vateereri.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa unonzi uri kurongwa nevari kutungamira chikwata cheMDC Rinyoti muvatendai biti pamwe nemutungamiri weMDC Nvawosh Mwenguve unenge waita zinyekenyeke usati watombotanga kusangana. Bato reNational Constitutional Assembly range rakakokwa rave kuti harina urongwa hwekupinda mubatanidzwa uyu pari zvino. Pave kutoitawo bopoto pakati pevari kuda mubatanidzwa uyu nebato reMDCT rinotungamirwa navamogeni tsvangirai. Vari kutaura vakamirira MDC Renewal Team vaJacob Mafume vanoti misangano yekuumba mubatanidzwa uyu yatotanga. Vanotiwo vari kutaura nemasangano akazvimirira oga uye vemachechi.
Misangano yanga ichiitwa nevakuru vemapato akasiyana-siyana. Mamwe acho hatisati zvangu ndava nebvumo yekuti nditaure kuti yaitwa papi nekupi, asi misangano mizhinji yaiitwa kusvika patasvika panapa.
Mashoko avamafume aya anotsigirwawo nemutauriri wechikwata cheMDC inotungamirwa navawosh Mwenguve vahlahla Dube.
Chatingataura ndechokuti patapedza kana kutadyiwa pamaelections a2013 takazviona zvakakodzera sebato kuti titarisa nzira dzokuti tigadzirire sarudzo dzinouya kuti padzinosvika dzisatiwane semapato anopikisa ZANU-PF tisina kubatana tichigwisana tisina zvatakabata zvatinoti apa tinobvumirana apa tibvumirane asi tingazvinatsa sei. Ndizvo zvaita kuti isusu titange kuparidza kushambadza pfungwa idzodzi dzokuti ngatigarei pasi semapato ese anopikisa.
Vanotungamira bato remavambo kusile Don vasimba makoni vanotiwo vakagadzirira kushanda nechikwata ichi.
Handidi kuita setinodhonzerana asi kana muchirangarira nguva yese ini ndangove ndichitaura izvozvo zvekuti ngatishandei pamwe. Saka mhinduro inoti hongu ndinotsigira asi iniwo ndeumwe wevari kuzvisunda pazvakasimba kuti ngatishandei pamwe.
Mutungamiri wezapu vaDumiso Dabengwa vanotiwo hapana chakaipa kuti vange vachishanda nevanhu ava. Asi mutauriri weNCA vamadhoki Chivasa vanoti zvinonetsa kushanda nechikwata chavanxube navabiti nekuti havanyatsowirirane pamafungiro. Vamafume vanotivo zvichanetsa kuti vashande nechikwata chavatsvangirai nekuti havanawo kuwirirana mukati. Mutauriri weMDCT vaDouglas Monzora vanotiwo zvinonetsa kushanda nevanhu ava nekuti chinovabatanidza chishuo chekuti vatsvangirai vasafe vakatonga.
Ha, hapana zvemubatanidzwa uripo nokuti ndezvevanhu vasina zvavanonyatsoziva panyaya dzezvematongerwo enyika. Hongu vakadzidza, hongu maprofesa, asi panyaya dzematongerwo enyika vanokundwana nambuya vari kumusha uko. Nokuti kana tichiti party tinoreva ruzhinji rwemupati imomo. Saka vanhu ava varatidza kuti vanoda kabato kekuti kane kare kevanhu vakafunda badzi. Saka zviripo ndezvekuti vamube navabiti voda kubatana. Asi kubatana kwavamube navabiti kwakabvira kare. Kwakabvira muna 2005, 2006 pakaita split paya. Vakatomboenda vese. Vakazoona kuti vanyanya kubuda vese. Vakasiya umwe ari mukati. Iko zvino zvavabatana.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vapedzisa eruhanya vanoti kupedza hoko padehwe retsindi kufunga kuti pangaitwe mubatanidzwa une musoro usina vatsvangirai. Musangano wemapato anoda kuita mubatanidzwa uyu uri kuronga kuitwa mukati memwedzi miviri inotevera. Neko bato remDCT rinoti richaita kongresi yaro muna Gumiguru. NCA inoti ichaitawo kongresi yayo muna Zvita. Sarudzo dzemuZimbabwe dziri kuitwa muna 2018.
Mamwe masangano anoshanda akazvimirira ari kukurudzira vechidiki vari kuita zvekuimba kuti vanyore mimhanzi isingashoropodze vanhu kunyanya madzimai. Mutungamiri wesangano reTege Life International, rimwe remasangano ari kuHaifa gore rino, muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe, vanoti vari kufara nemitambo iri kuitwa gore rino, asi vanoshuvira kuti vaimbi vechidiki vadzidze kuimba zvinoyemurwa nevana vazhinji munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Tafara zvikuru isu sesangano revanasikana tiri paHaifa gore rino zvatikambotaura kuti tasanganiswa nePEPFAR yatikushanda nayo yatiunza kuHaifa kuti tikurudzire utano hwakanaka pavanasikana kuti utano hwavo hugare huri hwakachengetedzeka. Tisusu tiri kufamba nebumbiro rekuti utano hwako hunofanirwa kuchengetedzwa newe, ndiwe muridzi weutano, saka uchengetedzwa namai. Sangano revanasikana tikutaura isusu kuva vakomana ava vanoimba nevasikana vaimbe zvinovaka, vaimbe kwete zvekutuka vasikana nevakadzi vachitarisira vakadzi nevasikana pasi. Asi vakuvidzira kuti tinzi tikucelebrate Haifa ngavave vanhu vanovaka, ngavave vanosimudzira nyika yedu mukuburikidza nekuimba zvinhu zvinovaka, nekuimba zvinhu zvinoremekedza vakadzi nevasikana.
Matima wana mukana wokutaura nevaimbi vava vechidiki here muchivakurudzira kurudziro iyoyi yekuti vawanikwe vachinyora zvisinganyombe vamwe vanhu?
Toda kutora ndichiti isusu hedu seTege Life tambokwanisa kushanda nevakomana, asi tiri kutora mukana uno nenhau nemaredhiyo akasiyana siyana atati kutaura nawo muzuva ranhasi, nekuti ndopavanonzwawo tichikurudzira kuti vachinguvakurudzirawo kuburukidza nemimhanzi.
Tombotarisa zvedu kuti muri ikoko kuHaifa, matima wana mukana wokumbonoteererawo here vamwe vaimbi vemunyika vari kuimba pari zvino kana vamwewo vananyanduri? Tinoziva hedu kuti imi mune rimwewo basa ramuri kuita ikoko, asi takanzwa kuti kwava kune vaimbi vakadaisa vana Ja Pressure kwenyu ikoko kwamava muri kuFirst Street. Makazvionawo sei zvanga zviri kuimbwa ipapo?
Zvanga zvichikomborera, zvanga zviri kunakidza. Tingangoti ipapo pedu pastendi patatokwira nePEPFAR neTege Life nevamwe mamwe masangano tavaona ivo vana Japreza ava vakauya vakanetswa nemangwana vanenge vari 4:40 kubva na 10 kusvika nekumana 12 zviri kungofaya zvakadaro hazvo. Kungeka zvinokurudzirika, zviri kutipanikana iyo yatikutaura kuti titaure nevaimbi kuti vaimbiwo zvakanaka, chinhu chakanaka mukuru.
Mutungamiri wesangano reTege Life International muzvare Nyaradzo Mashaya Mombe vari parunhare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mune imwewo nyaya, vaimbi vechidiki vanosanganisira Knox, Freeman, Trevor Dongo, Soldier Love, Sir Colors, Gaspy Warrior naShinsoman vari kuBritain pari zvino, umo vacharidza mumhanzi muLuton naSimanheru. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa basa rakatarisana nagavhuna mutsva webhanga guru renyika vaJohn Mangudya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe yocherechedza zuva reWorld Press Freedom, vamwe vachiti zvinhu zvava nani pakumbunyikidzwa munyaya dzekuburiswa kwenhau nemashoko. Utungamiri weMDC Mbulawayo woziya nyaya yekumbomiswa basa kwasachigaro wedunhu iri vaGolden Moyo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemire, nichiti murari zvakanaka vateereri. Tekusiyai mina Sandra Nyaira naChris Gande.